pane chimutemo chinonzi Presidential Powers, Temporal Measures Act, chapter 10:20.
Saka kwemakubva 1986 vamugabe vanga vachishandisa chikamutemo aka vachingoita zvavanoda, vachingotonga zvavanoda, vachamenda maregulations emaelections, vachichinja magoalpost, vachiita zvakawanda wanda 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 wanda. Ivo vamunangagwa vauya wava vari kupamazve kushandisa kamutemo ikakakaka. Nyaya yeamnesty yavakaita iyi vakatoita through kamutemo ikakakaka. So nyaya yataurwa mudare nhasi, nyaya iri mapepa ava mapfundo mulilo, ndinoda kuvatenda necourage yavo yekurwisa head of state, yekurwisa Mugabe, yekurwisa Mnangagwa. Inyaya yekuti chimutemo cheudzvanyiriri, it's an authoritarian piece of legislation inosimenda concept of an imperial president. Saka ndo nyaya yanga ichibvira mudare redzimhosva nhasi kuhigh court before Justice Mangota. Nyaya itwa 5 hours ichiitwa nharo nemagweta.
Tingati here amangarirwa navamulilo ndiva Mugabe here kana kuti ndiva Munangagwa here kana kuti ihofisi yemutungamiriri wenyika?
Ihofisi yemutungamiriri of the state of the wenyika. Saka respondent akatonzi the president of the republic of Zimbabwe. Kare aka kamunoti ngwenaka, it doesn't matter muruti kakarawa, kamunoti Mugabe, it doesn't matter kuti ari ani zvake. You cannot use my presidential temporal measures act because watora basa reparliament. Parliament chiri ndo yakatsarudzwa nevanhu kuti ipase mutemo.
Saka zvabuda mudare iri ndezvekuti kudii?
Vamangota vanzwa maarguments aitwa nevanhu nemagweta. Ini ndakamirira vamulilo, mai Munyoro vakamirira the president of the republic of Zimbabwe. Saka vareserve judgment. Asi tine tarifiro yekuti pachabuda zvakanaka